Wongu dambudziko renzara rinoramba richikura sekutaura kwatinoita zvinhu zvakanhongwa nevanhu kubva muzhizha rakanga rakashata zvikuru iri iye zvino mumatura hamuchisina saka vanhu vava nenzara tiri kutoona izvozvi zvihurumende yatanga maprograms anonzi food for work ataisonzwa aya kuma80s nekuma90s ekuti vanhu vanoshanda kuti vaone kupuhwa zvokudya ari kuwedzera kudaira kwedu kuti gwaro iro riri kutaura zviri zvechokwadi nepamusana pekuti FuseNet kana kuti boka reUnited Nations rinoita ongororo iyi hariite iro pacharo roga rinoita rakabatana nemapazi edzihurumende anoona nezvemamiriro ezvekudya nemamiriro ekunze
pabatwa nyika dzakati wandei apa muZimbabwe makamira sei pari zvino
season yenzara ndiyo yaakutotanga izvozvi zvikudzamara tabata February vanhu vanenge vasina kana pokubata ende tiri kutotyira kuti zvichida vazhinji vachashaya even nemvura yekunwa chaiyo nekuti nzizi huru chaidzo hadzisisina mvura mukaona nzizi dzemumashonaland central nzvimbo dzakaita kunge ana Rushinga Mount Darwin zvichidzika kuenda kuna Nadande munzvimbo dzakaita kunge vana Binga todzoka tichienda imo mumati North Mese munana Lupane tozoenda mati South hamusisina nzizi dzinenge dzichierera mvura
zvinochidiwa ndezvipi kuti vanhu vapone munzara iyoyi
pari kuda mazano akasimba ekuona kuti todii kuti mhuri dzisafe nenzara hongu tinotarisira kuti hurumende sezvayakaita kare yakatoshambadza kuti panenge paakutsvagwa dzimwe nyika dzinoda rubatsiro Zimbabwe imwe yacho iri kuda rubatsiro rwaida rikiraudza kuma 2 billion yavaitsvaga kuti vanhu vaone kuraramiswa saka kutarisira kwedu kuti vanhu vachange vachipiwa zvokudya zvinoda kutarisirwa zvekare kuti pane matanho mamwe anombotorwa nehurumende ekuti vaya vanoimpota chikafu vabvisirwe mimwe mitero kuitira kuti vagone kuunza chikafu chakanyanya zvizhinji tinoziva kuti mhuri zhinji dzemuZimbabwe dzinogona kuraramiswa nevanhu vari kudiaspora vanenge vachitumira mari saka zvinoda kuti chikafu chacho chisazoshayikwa mumastoro sezvatakamboita mumashure muya.